Nau ze Studio 7 muchidimbo ziminet zibva kumuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvinoe zviri munau dzedu dzanhasi na 7 pm. Mutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai vanoita misangano kumashonaland central. Zimbabwe Electoral Commission yoita misangano nemapato ezvematongerwo enyika. Vatsigiri veMDCT vanoti dzimwe nzvimbo dzatoberekera ingwe apo nyika yatarisana nesarudzo. Nyaya yekunyoresa kuvhota yosvika kwamvura yacheka makumbo asi vamwe vachigunun'una. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa neni wenyu Blessing Zulu nemumwe wangu Jonga Kandemiri. Musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 pm apo tichakurukura nezvekusvika kwamvura yacheka makumbo kwechirongwa chekunyoresa vanhu kuvhota.